Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 19, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko inoshanyira kambani yenhepfenyuro yeCapital Talk, uko inoudzwa kuti kambani iyi haisi kutevedzera zvayakapirwa rezinesi rekuti iite penyure. Munyori wezvemabasa muzano PF Ignatius Chombo vanoti vachakamirira kunzwa kumatunhu ebato ravo kana paine chikumbiro chekuti muimbi akashaya nechishanu Chings Chingaira oitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Mapato anopikisa obatana nemasangano akazvimirira anoongorora zvine chekuita netsarudzo mukushoropodza Zimbabwe Electoral Commission, iyo iri kuda kuti vanhu vachavhota gore rinouya vape umbo hwekuti vanogara papi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko nhasi dzashanyira nepfenyuro yeCapital Talk ye100.4 FM Harare, uko dzimwe dzacho dzaratidza kusafara nekuti nepfenyuro iyi haisi kutepfenyura sezvayakavimbisa apo yakapiwa rezinesi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wemakonde muNational Assembly vaKindness Baradza vebato rezano PF pamwe navaprosper musiyami veMDCT vachimirira musika vanhu vati mushure mekuteerera nhepfenyuro iyi zviri pachena kuti haisikuita zvedzidzo sezvayakavimbisa. Vaparadza navamusiyami vati pabvunzo dzekupiwa rezinesi vakuru vakuru vekambani yeKingstones iyo inove varidzi veCapitalk vakavimbisa kuti sezvo kambani yavo ichiita zvekutengesa mabhuku nepfenyuro yavo yaizotepfenyura zvirongwa zvedzidzo. Vaparadza vati yange iri tariro yavo kuti zvirongwa zvedzidzo zvichawanda panepfenyuro yeCapitalk.
Muchirungu vakanga vatitiwo vada kuzoita compliment mabhuku avo, saka takanga taona fanika zvakanaka izvozvo, asi iyi zvinotaona zvasiyana nezvavakanga vataura pakutanga. Saka tinangoti ininiwo ndodambudziko rangu iroro kuti sei vakazosiya zvavakanga vataura pakutanga, nekuti iye zvino zvikuru zvakawanda hatina maradio lessons. Vana vechikoro vanenge vachida kuziva kusanganisira muno muHarare kunyanya kundo mune zvikoro zvakawanda muno.
Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita saDr Paul Chimedza vezano PF vachimirira Gutu South vati Capitalk iri kuita basa rakanaka chose, uyewo iri kuburitsawo zvirongwa zvinodzidzisa vana vechikoro neveruzhinji.
Pane programu yavo inonzi School Run in the Morning. It means vatoziva kuti mangwana nega rega vabereki vane vana mudzimota vari kuenda kuchikoro kana kuti vana vari mumakombi vari kuenda kuchikoro. So that is targeted at the school, which is what they say their mandate is.
Mukuru wenhepfenyuro iyi vaNapoleon Nyani pamwe nemukuru wekambani yeKingstones vafarai Ruziwa vati nepfenyuro yavo iri kuita zviri parezinesi ravo. VaRuziwa vati vakasandurwa zita chete renhepfenyuro iyi kubva kuKE100.4 FM kuve Capitalk FM. Vanyani vaudza nhengo dzeparamende pamwe nevashandi vekubroadcasting authority of Zimbabwe kuti nepfenyuro yavo iri kutadza kuunza vakuru vakuru muhurumende kuzvirongwa zvayo. Vativo havasi kuwana rutsigiro kubva kumakambani anoshambadza vachiti vanhu vakawanda vari kuenda kudzinepfenyuro dzinotepfenyura munyika yese. Asi vaparadza vati Capitalk inofanira kuita zvirongwa zvakasiyana nenhepfenyuro dziripo dzakaita seZFM neStar FM. Vaenderera mberi vachiti vanyani pachavo yavo pamwene vamwe vashandi venhepfenyuro iyi vakabva kuStar FM Zimpapers neZimbabwe Broadcasting Corporation uye kuti nhepfenyuro iyi isumuke inofanira kuita zvirongwa zvinosiyana nenhepfenyuro idzi. Kambani yeCapitalk yakapiwa residence neveBAZ muna 2015 ikaenda pamhepo muna Gunyana gore rapera. Mumiriri wemabhuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vati nhepfenyuro dzakaita seCapitalk dzinoda rutsigiro kuti dzikwanise kuzvimiririra.
Deinda ndiri inini ndiri kuita strategy panapa. Ndaidzokera kuhurumende ndoti sezvo tiri kutega tine strategy yakadai, chitipai license iri yenyika yese. Votora license yenyika yese ndokutora rarame. Tinoda kucreate employment yevana vedu. Kana tichida kucreate employment yevana vedu, ngatipiwe vanhu malicense anoita kuti vaite mari. Nekuti ye 40 km radius yemaHarare havana kuwana mari. Ndoti vanhu vanoti ndinoendesa advert yangu yekushambadzira zvinhu zvangu muHarare chete, asi zvinhu zvangu kwati zvitengo kukwekwe, zvitengo kumarondera.
Sachigaro wekomiti yezvekuburiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vati komiti yavo ichashanyira nhepfenyuro yeDiamond FM kwaMutare mangwana, uye svendo rino rese ichange ichitenderera nenyika ichiongorora mashandiro adzo pamwe nekuona kuti dzingade kubatsirwa sei nehurumende kana neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Veruzhinji vanoti Dickson Chingaira, uyo aizikanwa nezita rekuti Comrade Chinks munyaya dzemimhanzi, anofanira kuvigwa kumakuva anovigwa magamba enyika zvichitevera kushaya kwaakaita nechishanu chapfuura. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji nhasi vaswera vachibata maoko pamba pemufi mumusha weMaiboreni muno muHarare, vakamirira kunzwa kuti Chinks achapiwa riremekedzo rwakadii nehurumende. Mumwe wevanhu vauya kuzochema Chinks igurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaita Chinks.
Ndingati Comrade Chinks munhu akaita mbiri yekukurudzira masoja edu mawo veterans wachirwisa muwengi tisatapinda muindependence, aizotipa futi gwara nekutikurudzira tapinda muindependence kuti tirambe tiri pachinangwa chekuziva kuti magamba edu akafirei. Comrade Chinks akaita basa guru kuchengetedza nekuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti magamba edu akafirei.
Mashoko avachinamasa atsimirwa nomumwe muimbi akamboita mukurumbira Knowledge Kunenyati, uyo anoti anoita zvekuimba pamwe nebato reZANU PF, anoti arasikirwawo negamba.
No, ini senini ndarwadziwa nekuchikonzero chekuti namukoma Chinks taiva vanhu vaityidzana zvakanyanya kubvira vachiri muchitungwiza umo. Teme wakatanga kudzimbikana. Ndaipota nechitosvika kumba kwavo ndichinamata ndichitotaura kuti Knowledge muningina ndatopora nemunamatoyi, asi zvaitika izvi hazvina kundidzira zvakanaka. Pati tinozvigamuchira nekuda kwokuti Mwari wakatisika tine nguva yaanotitora zvakaita saizvozvo.
Vamwe vaimbi vakaita saOliver Mtukudzi naSulumani Chimbetu ndevamwe vakauya pakupera kwesvondo kuzochema nemhuri yekwaChingaira. Imwe nhengo yechikwata cheZimbabwe icho chaimba naChinks, uye vari mumwe wevakashanda pamwe chete nemufi kubva vachiri kuhondo, amai Beauty Kachidza, vati vakarwa muhondo yeChimurenga vakapiwa ushingi pamwe nekuvaraidzwa nenziyo dzaChinks.
Ini ndina koma yeChinks ka, ndosaka muri kundiona ndiri kuchema kudai. Ndanga ndiri kubata basa nawo zvakanaka. Ini ndaamai yezvinova nevana nevaroora, asi yezvinokoma yeChinks wangu achingondidenza kuti Beauty, kuratidza kuti atichiita zvakanaka. Asi kuimba kwedu kwakuchindiitira zvakanaka, vakandidzidzisa kuimba zvakanyanya, vakandisiyira kwaya inonzi Zimbabwe kwaya. Ndoyatiri kuimba naye zvinoti kana vari kuimba kwaya vakandivasikana kana ndisipo ndisiri kumagitari endelea mberi ne kwaya saka hizo zizi tiriku endelea mberi ne kwaya kunzi zimbo ya kwaya
mungu anotera nziyoza chinks muzware mevis kambunda vata hawa one chiri kuneza kutu urumende itore nguwa ichi zea kutiopa mufirre mekezure gambare nyika ereka na kutikwete karapaka tariswa norondo yake Veu kama vatataura navo, vata havana zvanga kwanisa kutaura, kudzamara vanzwa kuti hurumende ichataura danho ripi, zvichitevera chikumbiro chakasvitswa neutungamiriri weprovhinzi yeHarare mubato reZANU PF, pamwe nemuboka revaimbova varwi muhondo yerusununguko. Asi pataenda pamhepo, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vaIgnatius Chombo, vanga vachiti havasati vatambira zvikumbiro izvi, kuti vaone kuti votora danho ripi. Chinks akashayika musi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC webuda kudzora mutemo unomanikidza munhu anenge achida kunyoresa kuvhota kuti aburitse tsamba inoratidza paanogara. MDC inoti ZEC haifanirwe kushandisa mutemo uyu sezvo uchizotadzisa vanhu vakawanda kuvhota. Mashoko eMDC aya atsigirwawo nesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI mugwaro raraburitsawo nhasi. ZESNI inotiwo ZEC inofanirwa kushandura mutemo uyu sezvo uchinyima vanhu vasina dzimba kodzero dzekunyoresa kuti vazove vavhoti. Masangano maviri aya anoti vakawanda vevanhu vanovhota maguta vanhu vanoroja kana kuti vana vevaridzi vedzimba izvo zvichazoita kuti vanetseke kuwana magwaro anodiwa aya. Mukuru weZESNI amairindai Chipfunde Vhavha vanoti sangano ravo rakanga rapa pfungwa dzaro kuZEC richiramba urongwa uhu. Studio 7 yakundikana kubata ZEC kuti tinzwe zvikonzero zvoita kuti ide kudzora mutemo uyu uyu wakanga wambonzi wave kuraswa. Ngatinzwei hurukuru yataita naamai Chipfunde Vhavha pamusoro penyaya iyi.
Isu tiri kugunun'una norongwa ihwohwo nokuti vashoma vanhu vanokwanisa kuwana magwara iyawa zvikuru aya tinoti maroja mumataundi kwozoita nemadzimai sezvo ndiziva kuti dzimba dzakawanda dziri mutarana baba uye zvindo vanenge vachibhadhara mageti nemabhizi akawanda anaye telefoni madzimai havana zvinhu zvakadaro uye zvitoona vanogara mumadhorobheni ndivo vanonyanyonyetsekana nokuwana magwara iyawa saka tinofunga kuti dai ZEC yaisa zvinhu zvinopa kuti zvive nyore kuti munhu anenge ari 18 years and above anga achikwanisa kunoregista kuvhota pasina kubvundurudzwa zvinhu zvakadaro zvemagwaro kuti tiratidze proof of residence nekuti tinofunga kuti kana ane chitupa iroto vagwaro rakakosha rakakwana roratidza kuti tichora zvemunhu muZimbabwe saka chii chakakodzera kuti tiregiste kuvhota.
Mati masvitsa here kuZEC chinyunyuto chenyichi tichiona kuti zvinhu zvakanga zvichimboitwa kare zvikazobviswa zvaakunze zvidzoserwa.
Isusu pakabuda madraft regulations eZEC vakatitumidzira vachiti tinge tichikomentawo ndio zvinhu zvatakataura kuti dai vabvisa zvinhu zvakaita samagwara yo kuti munhu unogara papi kana achida kuregista saka tatoshamisika taakuzviona kuti zvinhu zvatopfuurira mberi zvakutoitwa apa vana kunge vakatibeedza sena stakeholders kuti ndizvo here zvatobvumirana takawanda saka isi tatingofunga kuti daiyo ZEC futi yachideedza mastakeholders sezvavaita zviya kudeedza mapolitical parties macivil society nemachurches vachitaura nesu zvinhu zvakadai tionesana pamwe chete nokuti zvinhu zvakadai zvinenge zvichida kuti zvikurudzire vanhu kunoregista kuvhota pane kuti zvinge zvinotodiscourage vanhu kuti vaende kunoregista kuvhota.
Asi pane dambudziko here rekuti vanhu vange vachiwana magwaro iyaya epavanogara?
Dambudziko ritakariona kubva kare danga riri dambudziko rakanyanya zvikuru muurban areas takaona kuti pairegistwa vanhu 2012 ne2013 vakawanda muno zvikuru mayouth vakaafektwa zvekuti vakawanda havana kukwanisa kuregista.
Vanga vari mukuru weZESNI amairindai Chipfunde Vhavha vari parunare neStudio 7. Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari inotakura zvinhu yashandiswa nhasi mukurwisa vanhu kunze kweguta reLondon panzvimbo inonamatira vanhu verudzi rwechitendero chechimuslim. Vanhu gumi vakakuvara panze peimba yekunamatira iyi. Mapurisa anoti zvaitwa zviri pachena kuti zvakanangana nekurwisa vanhu vechitendero chechimuslim. Gurukota rezvekuchengetedza runyararo muMali, Vasalif Traore, vanoti mauto ekuMali auraya varwisi vana vanopfurikidza mwero vanonzi vakanga varwisa hotera muguta reBamako nemusi wesvondo. Vanhu vaviri vakaurawa apo varwisi ava vakarwisa hotera iyi inofarirwa nevanhu vazhinji vekune dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira. Vamwe vakuru vemabhizimusi vari kukurudzira bhanga guru renyika kuti rigadzirise dambudziko rekusashanda zvakanaka kwechirongwa chekuita bhizimusi pachishandiswa real-time gross settlement kana kuti RTGS. Chirongwa ichi kana chichishanda zvakanaka, mari inenge yaiswa mubhanga nemunhu kubva kune rimwe bhanga inobva yatoonekwa chiripo ripocho. Ichi ndicho chirongwa chinonzi kana chichishanda zvakanaka ndiyo nzira inokurumidzisa kutumira mari pakati pemabhanga. Mabhanga ari kumboti michina haisi kushanda zvakanaka, kunyange hazvo vamwe vari kuti mabhanga anomboshandisa mari yavo zvisizvo. Vamwe vanoti vave kutomira mavhiki matatu mari yacho isati yawanikwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana RTGS isingashande zvakanaka, vane mabhizimusi vanogona kumanikidzwa kubhadharisa mari yakawanda kune vanoshandisa chirongwa ichi, asi vozobhadharisa shoma kune vanenge vakabata mari chaiyo. Kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti kusvika pari zvino yaparura mari yemabond notes inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubva pamamiriyoni mazana maviri avanga vachida kuparura. Dambudziko remari riri kuramba richienderera mberi. Nyaya yekutenga mari pamukoto inonzi yave kuenderera mberi nenyaya yekusashanda kwazvakanaka kwemaRTGS nezvimwe zvirongwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe, avo vati pane dzimwe nhengo dzavo dziri kubatwa nedambudziko iri.
Idambudziko rangotaurwa nevamwe vematikati pamembers vedu. Hatikati hedu rinyanyirachena idambudziko ranga ranyanyisa, asi vavangoonekwa kuti nguva zvokuti kunze kwete vemazuva anenge anyatarisirwa kana kuti matatu for atotema international vamwe vachiona vari navo kwaikal mairi matatu kana iri bank depend kana iri socially kuenda kune another bank mairi 24 hours. Ipapa zvinova mezi pachitoro mazuva akati rebei, nekuti zvatikunzwa ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunyanyishandisa iyo system yeRTGS pakuita mapayments, nekuti kare paizoita vamwe vanenge vachishandisa cash kana vecho chaada kubhadharidzi apa takatarasa kechana yairozova dzakunoni wari kumberi kwendozvandabhadhara aingobhadhara cash ovaenda kunoratidza kuti ndabhadhara cash nereceipt iye anenge apiwa. Asi iye zvino vakawanda vacho vakutoshandisa iyo RTGS. Takureva kuti yatingati mavolumes kana kuti uwandu hwevanhu vanoshandisa siti iyo unenge wati kwirei. Saka mabhanga emunoma semazuva atiuta ndeyekuti vari kuongororo kuti havangagadzirise sei kwavo kwavari kuti vakwanise kurumidza kuti mabasa aya aitike, mari yofamba panguva yati inenge yakatarisirwa nevanoshandisa mabhanga aya.
Asi mungati zvinobatsira chii titarisa muZimbabwe kushandisa iyo RTGS?
MuZimbabwe tisu vanhu dzimwe nyika dzinonyanyoshandisa cash, asi kune dzimwe nyika panonge pachishandiswa iyo zvakaita sana RTGS, ne internet banking, ne kushandiswa kwa plastic card. Zvinova izvo zvinorejisa kudikana kwemari inenge ichida kushandiswa munyika iri cash. Asi zvichibatsira kuti hatinoti cash transactions aende mberi.
Mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries, Vatsvelani Javangwe, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vane dambudziko re-cleft lip and palate vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kubatsirwa kunatsurudzwa miromo yavo pachipatara cheparenyatwa muHarare. Izvi zviri kutsigirwa nesangano re-Love Without Reason pamwe nechechi ye-Revival Ministries International. Mutori wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vakaita chipatapata nesvondo vachienda kuparenyatwa group of hospitals vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinogadzirwa dambudziko re-cleft lip and palate. Vanhu makumi matanhatu vari kutarisirwa kunatsurudzwa muchirongwa chatanga nhasi chichitarisirwa kupera musi wemugovera. Vanhu gumi vekutanga vanatsurudzwa nhasi. Asi Studio 7 yarambidzwa kutaura nevanhu vabatsirwa ava nevakuru veparirenyatwa. Amai Mavis Machacha vanogara kukaroyi. Amai Machacha vane mwana ane mwedzi gumi ane dambudziko rekutsemuka washa. Amai Machacha vanoti shuviro yavo ndeyekuti mwana wavo akwanise kuvharwa miromo yake, uye vanoti vange vave kugara vakaviga mwana wavo mumba sezvo vanhu vazhinji vaivareva nemamiriro akaita mwana wavo.
Zvakaoma kugara nemwana akadai ane cleft lip kudai. Kunyange kuti uende pane vamwe kana kuchechi chaiko haukwanisi, then handikwanisi hangu. Kana kuti ndiende kuchipatira chaiko kunomubaisa mainjection chaiko handikwanisi. Ndoko kuti ukasvika kuchipatira ikoko vamwe vanenge vakuti nai mwana wenyu anotaura sei, ndingazivi kuti anotaura sei iye akadai. Nai mi saka mwana uyu munogara naye sei, zvokuti vamwe vanotokwenyana zvokuona kuti vanhu ava kutaura nyika chaiko kudai. Otoona vanhu vachitokwenyana kutarisa kutaura kuti onai zvakaita mwana. Ona saka mwana wangu akakwanisa kuvharwa apa, handikwanisi kana kutaura kuti ndingataure sei. Mafarira acho handichaita, handikwanisi kumasana nguru.
Mumwe wevabereki vane mwana ane dambudziko rekutsemuka washa vafadzai mhuka, vanoti vakabva kuchimanimani kudunhu reManicaland. Vamhuka vanoti vaikundikana kurapisa mwana wavo vega zvekuti pavakangowana chiziviso panhare mbozha yavo chekuti vanhu vaizobatsirwa pachena vakaita chimbi chimbi kutsvaga mari yebhazi kuti mwana wavo azobatsirikana.
Takangozwa kuti chikuna chirongwa chekubatsirwa kwevana vakaona kukuwane pamuromo vakutobva vatoti ingatendzewo kutsvagawo chimari chekufambisa. Hai, ndakangozwa vangonipawo shungu yekuti sezvo vazwi chitsvagai mari yenyu yekufambisa, saka ndongoedzawo ndope ndokwanisa napo ngotsvage mari yekudi yekufambisa ndiuye nemwana wodi uwane rubetsero.
Mufundisi musangano re-Revival Ministries International Vakuluman Mangena vanoti kuberekwa kwevana vane hurema kunokonzera kupokana nematambudziko mumhuri zhinji. VaMangena vanoti sesangano vanotarisira kubatsira varombo nekupawo tariro kumhuri dzinenge dzaitawo vana vane hurema.
Zvana pavanozvarwa tinoona kuti zvinokonzera bopoto mudzimba kusvikira varume pamwe vakuya kwenyanya varume vanowanzotiza kana paita dambudziko rakadai. Asi isu tiripo pakuyananisa mhuri tovapa hope. Zvinova ndizvo zvakawira mambo wedu Jesu Kristu akauya pano kupa vasina tariro kuti vave netariro, vasina upenyu vave neupenyu hwakazara. Saka izvozvo zvinotisunda kwazvo kuti patinoshumira vhangeri tishumire vhangeri kwete mukutaura mukuparidza pamapulpiti, asi tibude nesuwo tichizopa upenyu kunenge vasina upenyu. Mwari vachitibatsira.
Vanotungamirira sangano re-Revival Ministries International Bishop Joshua Chiweda vanoti muhurukuro dzavakaita nana chiremba zvinoratidza kuti kune vanhu vave nemakore anosvika mashanu vakamirira kunatsurudzwa miromo yavo, izvo zvakapa kuti vabatsirewo mukurerutsa dambudziko iri. Sangano re-Love Without Reason rinobatsira vanhu vanenge vaine dambudziko iri. Akandoke kutanga kubatsira vari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mm-hmm. yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Panyaya yekushaya kwaComrade Chinks paFacebook page yeVOA Shona, tombonzwa zviri kutaura vatsigiri vedu. Trust Chingoma anoti, rest in peace, comrade, wishing you to be laid at the National Shrine for your massive awareness to the needs of our beloved land. Respect. Clifford Lionel Kala anoti, asindi nemubvunzo, sei mahovhets achifa tasvika nguva yemaelections, ipapo pane kwiri, pane ari kudya vamwe muchikwata chavo. Rufaro Musha akaruti, comment iyo hainyatsoita, anofa kanganiko? Nyaraika Toto anoti, vamwe vanhu taurai sevanhu vakuru, Mwari ndivo vanoziva mhosva dzedu tose, hapana anoti ndiri mutsvene pamberi paJehovha. Ini zvangu ndakazvimirira ndisingade kutongera Mwari, ndinoti zororai murugare, comrade Chinks, kuva ndiyo inosiyana, kana takunda tichazoonana. Rambisa Ijeri anoti, ava ndivo vanofanira kuenda kumarinda anochengetedzwa maheroes iko kuHeroes Acre, kusaingovaona vachitamba kongonya kuratidza kuti vakabvako kuhondo. Chipo Kandiko anoti, makarwa basa guru, comrade, dai mweya wenyu wawana zororo, ndinokurangarirai kusvika kare. Tinotenda vese vari kutinyorera vachitipa pfungwa dzavo paFacebook page yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, mhanyai paFacebook monotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chanhabvu chine mukurumbira cheDynamos chiri kufamba nebhora zvakasimba. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakakanda zvibodzwa zvina maminitsi makumi mashanu nemasere. Mutambo wavo nechapungu ndokuzomiswa mushure mekunge gedhe raishandiswa pamutambo uyu radonha. Izvi zviri kureva kuti Dynamos yakanda zvibodzwa gumi nechimwe chete mumitambo yavo mina yapfuura, zvichitevera zvekare kukunda kwavakaita ngezi Platinum Stars 3-2, Chorocho Pirates 1-0 neZPC Kariba 3-1. Kunyange hazvo vePremier Soccer League vachagara pasi kuzuwa kuti voita sei nemutambo wechapungu nedhimbare uyu. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti zviri pachena kuti Dynamos ichapiwa mapoints ese matatu zvichitevera kutungamira kwavanga vakaita 4-0 nezvibodzwa zviviri kubva kuna Emmanuel Mandiranga nechimwe chete kubva kuna Denver Mukamba na Christian Opa. Dynamos ikapiwa mapoints aya inokwira kusvika pachinhano chechina, asi ine point imwe chete chete pasi pezvikwata zviri kutungamira Black Rhinos, Chicken Inn nengezi Platinum Stars, idzo dzine mapoints makumi maviri nemanomwe kubva mumitambo gumi nemitatu. Black Rhinos yakatadza kuwedzera utungamiri hwayo apo yakanoita mangange 0-0 neShabani Mine kumaGlass Stadium. Zuva rimwe chetero ngezi Platinum Stars yakatadza kurova Bantu Rovers zvikwata izvi ndokuita mangange 2-2. Asi Highlanders haina kutambisa mukana wayakawana ndokuriraka hwange 3-0 muBaba Fields Stadium. Bosso yave pachinhano chechitanhatu asi ine mutambo mumwe wavasati vatamba. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Blower City 2 Yada 1, ZPC Kariba 0, FC Platinum 0, Cholocho Pirates 0, Chicken Inn 1. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League yave kumbomira kusvika musi wa 8 chikunguru vachipa nguva kuchikwata chenyika cheMawarriors icho chiri kuenda kumakundano ekosafa Castle Cup kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa urongwa hweZEC hwekuti vanhu vanovhota vachiburitsa magwaro epavanogara. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 19 kunhlangula 2017 nguntungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kungani ukuthi amapolitical parties banikwe i-voters vote in electronic form kubazela ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters vote.
Abebandla le-MDCT bathi izek kumele itshengise amabandla ezombusazwe uluhlu lwe-voters roll kungakayiwa kukhetho. Iningi labantu beZimbabwe likhuthaza uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obedumile uComrade Chings yena obhubhe ngolwesihlanu. Abenhlanganiso yabelapha abavela eMelika eLove Without Reason basekwethekeleleni eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe olunsuku eziyisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele amabandla ezombusazwe wonke ukuthi ahlole ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika unompumelelo Moyo.
Abasakhulayo bakobulawayo bebebutheni okwakuqala enkundleni ye-White City phansi komanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owenera bekhuthazana ngokuyabhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo kuthi labo abangela zithupha babone inhlanganiso ezimela abasakhulayo babancedise bathathe izithupha. Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli webandla le-MDCT, uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota balubheke ngeso lokhozi ukuze wonke umuntu abhalise ukuvota.
Kumele ukuthi ama-political parties banikwe i-voters vote in electronic form. Kubazela ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters vote. Nxa sonke singama-political parties sesi-satisfied ukuthi yebo yebo siyavuma thina ukuthi abantu bethu abaningi baku-voters vote. Then ama-contesting political parties sokumele batshele izeki bangayiwa batshele izeki ukuthi hhayi i-voters vote leyi siyavumelana ngayo yiyo sokumele ukuthi isetshenziswe kuma-elections.
Uma lolu hlelo lungatholakala lulobugwelegwele lobuqili ikakhulu kungwalo labanelungelo lokuvota i-voters roll lulakho ukungaqhutshwa lolu khetho. Unobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu laye ugcizelelwe amazwi kamakhuphe.
Into eqakathekileyo ukuthi sikhulume ngokuthi siyavumelana ukuthi asisebenzeni ndawonye ekukhipheni umgabi. Ekugcineni lowo esimbona enguye efanele ukuthi alide itimu yeZimbabwe ezakhipha umgabi sizamvumelana sonke.
Osakhulayo wenhlanganiso ye-Concerned Citizen Support Network of Zimbabwe unkosazana Thabisile Ncube uthi basebenzelana lamabandla wonke ezombusazwe ukuncedisa bonke abasakhulayo abangela zithupha kunye lezithupha zokuzalwa ukuthi bathole izithupha benelise ukubhalisa ukuvota.
Selimuze yesithi onela ID kodwa with eligible to vote. Abangena ama ID bonke and ifuna ukuvota. Ngoba kufanele nivota ngithi ngona ID awukhona ukuvota ngithi. Phela sithi hayibo sisebenzisana ne MDC. Sebenzisana ne Transform Zimbabwe, sebenzisana namanye ama political parties wonke who are under NERA, sethathisa ama ID ukuze liyovota free of charge asibhadalisi.
Umanyano weNERA usungule umkhankaso kobulawayo wokukhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa njalo bavote ngo-2018. Okwamanje akula muntu weZimbabwe osebhalise ukuvota. Kuthi inhlanganiso yeZEC isibhalelane isivumelwano lenkampani yeChina ukuba ngoncwabakazi babe sebenemitshina yangalezi nsuku eBVR noma nje amabandla aphikisayo athi kabasuthiseke ngokusebenza kweZEC kunye loluhlu lwezinto ezifunekayo andubana wenelise ukubhalisa ezifana lencwadi yekheli yalapho ohlala khona. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Inengi selikhuthaze uhulumende ukuthi aphe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obelodumo ecula ingoma zokulwela uzibuse njalo owayekuviyo lezandla umnumzana Dickson Chingaira obesaziwa kakhulu ngegama lokuthi ngucomrade Chinks. UChinks ubhubhe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Yempela sonto iphele abantu besiya emzini wakhe ukuyakhalela imuli yakhe. Iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla lezanu-PF labenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bebekhona esililweni lesi. Abanye babaculi abakhalele uChinks. Imuli kaChinks ngomnumzana Oliver Mtukudzi, uSulumani Chimbetu labanye acula labo beseMozambique. Lalapho esephindele ekhaya. Asebenza labo emsakazweni weZBC labo bebekhona. Abasemazweni bona bebethumela amazwi enduduzo enkundleni zebulenjini. Abenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo sebeswele ikomishini yabona ngokuqhutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu komlayo esiwethulile obamba abantu ikakhulu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi nxa besiyabhalisa ukuvota kumele bahambe lobufakazi obuveza ukuthi ngempela abahlala kulelo dolobho. Ubufakazi lobo buvame ukuba incwadi yempatalo yefoni amagetsi lokunye. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Election Support Network iZESNI ithi udubo ukuthi abantu abanengi abahlala emadolobheni ngamaloja njalo gabalazo incwadi ezifakaza ukuthi bahlala ngapi. Ngokunjalo iZesni ithi abantu abanengi kabasoze benelise ukubhalisa ukuvota. Le yimbono esekelwe ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Kusho njalo njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba uTsvangirai likhangela indlela abantu abahlala ngazo iningi labantwana baseZimbabwe labanazindlu zokuhlala bayalotsha. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wezanu wadiliza izindlu zabantu, so iningi labantu belikabandawo zokuhlala. So okuqakathekileyo ukuthi umuntu azakale ukuthi isizalwana saseZimbabwe isithupha, hatshi ukuthi uhlala nxa umuntu elithupha kabe elithupha zakavoti. Ngoba iningi labo ikakhulu sikakhangela futhi nxa kuwukuthi uyalotsha endlini yomuntu ongasapoti bantu olisapotayo, asozapha ukubhalela leyo ncwadi ukuthi uhambe uyebatshengisa ubufakazi ukuthi uhlala ngabo. Ubufakazi omele busebenziswe yiZEC ubufakazi besithupha, ngoba isithupha basithethe uhulumende yamazi lowo muntu ukuthi ingona yini inamba zakhe lezo zithupha.
Ugule ncwadi elayibhalela iZek ngenyanga edluleyo ngalolu daba lingaba selitholile na impendulo?
Silokhu sixoxisana leZek, silethemba lokuthi baza kuzwisisa khonokho ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bangaze bahlukuluzwa ngokuthi abasanelisi ukuvota kathi ngoba bengatshengisanga ubufakazi lapho abahlala khona.
Uhulumende na uthini lu daba eselike la luphatha na idale lephalamende?
Uhulumende manje vele siyakwazi ukuthi usebenza nohulumende ngamahlela wezani njalo bona bavele nje abafuna ukuthi abantu babhalise ngoba bona bafuna ukubhalisa babo esebetshiye abanye abantu. Indaba esayicubungula le kese sibona ukuthi amamama abandla aphikisayo sebeyithethe lindaba bayihambisa iZek. So sesimelele ukuthi iZek izaphuma lombono onjani. Kodwa sizalokhu sizama ukuthi sixhukaxhuke ephalamende ukuthi uhulumende akubone ukuqakatheka kokuthi umuntu nxa elesiphupha uqakathekile ukuthi avote hatshi ukuthi uhlala ngaphi.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. UNkosikazi Rita Ndlovu yena othi le yimizamo kahulumende yokwenqabela uZulu ohlala emadolobheni ukuvota ngoba abanengi besekela amabandla aphikisayo.
Ukuthi umuntu kuthiwe kalethi proof of residence yibutsotsi yikungathembeki kohulumende naleyo ngoba abantu abaningi abalazi izindlu. Uzalethi proof of residence elebizo la elingasilo lakhe kuthiwe futhi uphambanisile. And khonokho akwenzayo iZekhe ekwenzayo ikwenza emadolobheni kuphela ekwazi ukuthi kulabantu abangavoteli iZanu PF. Emakhaya abantu kuzathiwa usebhuku kabhala incwadi and usebhuku uzayibhala leyo ncwadi abantu bonke baphiwa ama bayayirejista ukuvota be-approve ngubani ngosebhuku just because bona ngabantu bezanu PF abaningi abavotele emakhaya. Kurongo konke khona lokhu, umuntu karejista ukuyavota as long as elesithupha seZimbabwe equalifyele 18 years kahambe ayorejista ukuvota.
Kukhona naye eliza kwenza Mandlovu njengebandla ukuze lulungisiswe lolu daba?
Udaba vele siphakathi kokulungisiswa zonke izinto ezenziwa iZek. Siyakwazi ukuthi iZek kayikho independent, iZek vele ihlala sonke isikhathi isekelana nohulumende. Ubutsotsi kohulumende bonke benziwa iZek. Njengebandla lamanye amabandla aphikisayo silokhu siyayilwa yona le mpi yokuthi umuntu kabe lesithupha sakhe ayirejista ukuvota elesithupha eleminyaka engu-18 ayirejista ukuvota.
Emakhaya khona kungani bungadingakali ubufakazi lobo kumbe ukubuya losobhuku yibo ubufakazi bakhona? Kwenziwa njani khona?
Bathi yibo ubufakazi bakhona kodwa thina siyakwazi ngaphambilini ukuthi vele osebhuku bayosebenzelana lohulumende. Bayathinta abantu njengenkomo ukuthi kabame lapha bazababe bebonakele kuvota. Lakhona lapha ku-registration kuzayenzakala into efana nayo, bazathintwa njengenkomo kahle batshelwe lokuthi livotele bani. Okuyikho okungaqondanga ngoba nxa kuyikuthi emakhaya i-proof of residence ngusebhuku, lakhona lapha i-proof of residence kayibe yisithupha ngoba lapha kulabantu abahla edrobheni, abantu bayaloja, abantu abalazindlu. Akula muntu ongaba le-proof of residence engalandli, kumele uprove ukuthi ulendlikho uzavota. So umthetho i-constitution ithi khona yona ithi umuntu ovotayo umuntu ole-18 years ngumuntu orejista ukuvota, yikho sikwazi. So lokhu ukuthi sokubuya sokuthiwa woba ne-proof of residence ukuzevota ngokunye okungekho kusisekelo sombuso welizwe.
UNkosikazi Rita Ndlovu ngomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kulife Talk namhla sixoxa ngengwalo ezidingakalayo ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. We'll be right back.
Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Abenhlanganiso yabelaphi bakwelemelika eLove Without Reason baphakathi kokwethekelela eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe esibhedlela seParire Nyatwa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Amakhulu abantu iningi labo kungabantwana baze kuzohlolwa ngesonto. Umfundisi Khulumani Mangena ngomunye wabafundisi bebandla le-Revival Ministries International elinxuse abelaphi be-Love Without Reason.
La bantu sazane labanye abafundisi esisebenza labo abase-America, so yibo abasinikeze ama-numbers abantu laba. So bathe besiza lapha basikontakta, sahlala labo sayenza inkulumo zonke ukubana singancedisana njani ngentoni elapha esikuthandele namhlanje. Ngokwaqala ukuthi baze lapha ayikhona eZimbabwe kuphela kodwa e-Africa, baqala ukuza la eZimbabwe. So isibusiso esikhulu ukubana thina njengoba singabantu eZimbabwe baqala ukufika la, baza kuqonda besiya amanye amazweni amaningi besuka lapha eZimbabwe.
UMangena uthi le ngenye yemisebenzi okumele yenziwe ngabamabandla ezokholo lwesiKristu, njengalokho okuthiwa ngumbhalo ukutholisa uZulu usizo ngendlela ezehlukeneyo kunkinga abhekane lazo ogoqela ezempilakahle.
Thina siyakholwa lokhu ukubana umuntu umnikazi wempilo nguJehova uNkulunkulu, kodwa silapha siyazi ukuthi ukulimala okunye okwenzakalayo ekuzalweni, thina siyazi ukuthi incedo siyakwanisa ukuyithola ngapha esibhedlela. But asilahlanga indaba yokukhuleka ezomoya, sikhuluma nje iviki yona le ephelileyo size lapha esibhedlela sabhoda sikhuleka kule ndawo ukwenzela ukuthi imimoya ebambe abantwana abancane labadala ukuthi la isukele, ukwenzela nama-operations nxa siza kwenzwa uNkulunkulu yabevulile. Silapha sile isitafula engathi i-section esifake khona abafundisi lapha abahleli khona ababekhuleka labantwana bengakayenzwa ama-operations lawo.
Umnumzana Thawone Itakaruza ngumbalisi esikolo seKuthama College koZimba engomunye wabazali abaphelekezele ingane ukuzadinga usizo phansi kwalolu hlelo. Yena ke uthi indodakazi yakhe uAmanda Takaruza oleminyaka elithumi lasikhombisa wazalwa indebe yaphezulu idabukile.
Clipped her lip was repaired when she was 2 years old.
Wahlizwa ngudokotela Muzenziwa ukulungisisa lolu dubu ayelalo lokudabuka kwendebe. Kulesi sikhathi isibhedlela seParire Nyathwa ngesikhathi saseleminyaka emibili, owangaphansi wawungazange walungiswa udokotela ethe ungasalungiseka.
Umkhokheli enhlanganisweni ye-Love Without Reason le umnumzana Santosh Matthews uthi wakubona kufanele aphatheke kuhlelo zalolu hlobo ngemva kokuba ehlangane lodubo lwezempilakahle emulini indodana yakhe uPhilip izelwe ile ndubo ezimbalwa ukubalisa ukudabuka kwendebe.
My son was supposed to be born dead. He didn't have a stomach when they scanned him before birth.
Indodana yami wakuthiwe uzozalwa engofileyo. Odokotela besithi akalasisu ngesikhathi ehlolwa esasesiswini sikanina. Wayelendebe ezidabukileyo elenkinga eziningi kwezempilakahle. Ubuso bakhe ngasesandleni sokudla bungabukekanga kuhle. Enye ingxenye yobuchopho bakhe yayingekho ilezikhala eziningi enhliziyweni yakhe, kwaba yisimanga ukusila kwakhe.
Ingcweti kwezempilakahle zithi umsebenzi wokuhlinza lokulungisisa indebe edabukileyo eZimbabwe kule ndleko yamadola asukela kunkulungwane ezintathu $3,000. Babikwa bebaningi abalokhe belindele ukuhlinzwa esibhedlela seParire Nyathwa ukulungisisa ukudabuka kwendebe. Abanye sebeleminyaka emihlanu lokhe besemzileni ukuba batholiswe lolusizo eParire Nyathwa. Ingcweti kwezempilakahle zibika ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisitshiyagalombili uzalwa edabuke indebe. Lanxa kuyisimo esilungisekayo, udubo ukuba uZulu weZimbabwe emotsha isikhathi esiningi edinga imbangela ngoba abanye bekhola ukuthi yibuthakathi loba imimoya emibi. Iningi labaze ukuzadinga lolu sizo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe bathi bazwe ngalolu hlelo embikweni abayithunyelwe ngabamankampani abomakhale khukhwini awe iConnect leNet1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ngemva komkhosi wabo wokuqoqa imali yokusiza abantwana abadabuka emulini eziswelayo lentandane emhlubulweni weMathebeleland, abenhlanganiso yeMopane Foundation International benze uhambo lwabo lomnyaka ukuya kwabela abantwana laba izembatho, amabhuku lokunye endaweni ezehlukeneyo zeMandebeleni. Umqondisi weMopane Foundation unkosikazi Nomsa Nekevane oyisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane uthi isifiso sabo ngesokusabalalisa inhlelo zabo zifinyelele indawo zonke zeZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Lise kuqala ngathi akusazokuhambe kahle but izinjwayelo into zahlangana. Labantwana abangu 35 esibabhadalelayo eMathebeleland South esikolo ezingu-3 iNyashongo lapho esilabayi-4 khona, ezamanyeni sinabangu-8, iLukazi sinabangu-6, then esilabanye eMathebeleland North esomakwilile engayo sinabangu-7, eGwayi Primary School eCholojo sinabangu-6, then eMidlands sineshurugu sinabangu-4. Sikwanisile ukubabhadalela for umnyaka wonke, sakwanisa ukubathengela ama-inform wonke umnyaka wonke for this year, sakwanisa ukubathengela izicathulo wonke, sakwanisa ukubathengela amasokisi amapheya angathuthu kwezindawo bathole mo.
Kodwa lapho waqala ukusungula uhlelo lolu lokuqoqa imali, belikhangelele ukusiza abasakhulayo bangaki?
Asinayi number okwakhathesi ngoba abantu abethu esibathathayo asibathathu sibabhadalela umnyaka wothu asibayekele next year sidinga abanye. Into esifisayo ukuthi sibabhadalele this year la next year baze bayafika lapha abaseka khona nawe ephumelele esifundweni zabo.
Ngiyazi ukuthi ngomhlaka 4 kalwezi kulomnyaka ukhangelele ukusungula umunye uhlelo wokuqoqa imali yokusiza abasakhulayo. Ungangitshela ngamafishane ngalolu hlelo?
Iminyaka yonke sizama ukufundraiser, senzela siyabe sifundraisela for next year. So mhlaka 4 November siyabe senza same thing, siyabe seSheffield eW3 Hilton Hotel. Sizama khona ukuthi sibe sifundraise imali ya next year inhlelo zalo ukuthi sikwanise ukubhadala ifees like khona lokho esikwenzile every year. Okwamanje asilami ukubhadala la i-team yethu yonke ngama-volunteers, lami nje ngiyivolunteer kula mali engiyitholayo. Nansi eZimbabwe ngiyasibhadalela ama-fees and everything. Sithandazela ukuthi sithole imali ekwanele yona le abantwana bona
ngaphandle kokuthola imali njengenhlanganiso likhangelele ukudinga usizo olunjani?
Kuyadiphenda ukuthi umuntu ungasozinike umuntu angasiza ngazo ekukanga ukuthi nangabe umuntu efuna ukusiza into eqala ukuthi athintane anthinde inamba mu 0745028 7082.
Lo nkosikazi Nomsane Kevane ongumkhokheli wenhlanganiso yeMopane Foundation International obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseNgilandi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders likutshaye indiva ukungezwana okudale ukumiswa umsebenzi komsekeli kamqeqeshi uAmini Somapiri kanye lomqeqeshi wabonozinti uCosmas Zulu lanqoba elewange nge-3-0 ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Sibe lempumela yenhle isenzo somqeqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay ukuba adlalise abadlali abasakhulayo aphumuze iningi labadlali abajwayele ukudlala njengoba leli qembu lithole yonke imiklomelo ngesonto. UAkbay uthi lokhu kwenze ngoba esenanzelele ukuba nxa iqembu lakhe lidlala lamaqembu aqhuba nzima kusigaba seCastle Premier Soccer League abadlali bakhe balokudelela yikho esesipha ithuba labo abasakhulayo. Ngesonto Agbay wephathiswa ngumelusi Sibanda ngemva kokuba iqembu layele ndazilimise umsebenzi abasekeli bakhe uAmin Somaphiri kanye loCosmas Zulu bona abetheswa icala lokungaziphathi kuhle. UZulu ubize umhlangano lentatheli zemidlalo ngesonto ekuseni lapho athe yena ufela ukuba ngumuntu ofuna izinto zihambe ngendlela eqondileyo sonke isikhathi, kodwa kungcono afele iqiniso njalo akasoze athule kusonakala kuqembu leBoso.
Khathesa bengakhulumi njengo ucoach wayelinda, sengikhuluma ngiyi-life member etimu le. Lami angifuna ukubona ngizo abazukulu wami bazofika kungasela elinders ngoba kulabantu abayenze into zingalunganga. Yikho ngilibize lapho ngizoritshela lesasepension le ukuthi ngisaspendelwa ngoba ngikhuluma ukuthi why bengadiscipline umfana lo.
UZulu loSomaphiri bamiswe ngemva kokuba kube lezihlakalo ezimbalwa bejingelana kakubi phambi kwabadlali beqembu le-Islanders. Kusenjalo impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki kusigaba se-PSL ichiye kulamaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane le miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Njalo lawa amaqembu ngabalisaya ele-Black Rhinos lona elihlezi esiqongweni, elengeze Platinum Stars elikwindawo yesibili kanye lele-Chicken Inn elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu le-Islanders lihlezi endaweni yesine lile miklomelo engamashumi amabili lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Haumain. Endaweni yesithupha kuleqembu le-Dynamos lona elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Omathathu elemiklomelo engamashumi amane lantathu, kodwa eledimbari lakho ukukhuphuka liye phezulu ngoba umdlalo walo eliwudlale leqembu le-Chapungu awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba sekuwe igedi enkundleni ye-Ascot. Abafana bedimbari bebekhokhela ngefuko kanyanga ngesikhathi umdlalo umiswa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ke ingoma imnandi isifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele itshengise amabandla onke ezombusazwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho. Abanengi bathi umnumzana Comrade Chinks kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele okwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.